ichokwadi kuti nyika yarasikirwa, ichokwadi kuti Africa yese yarasikirwa, ichokwadi kuti nyika iri kuchema. Right across nyika yese Tanzania vanhu vari kuchema nekuti vanoona kuti varasikirwa na President Magufuli angari mutungamiriri akashandura nyika ino for the past 5 years and about 3 months.
Sei vakawanda semaonero enyu vari kuchema vaMagufuli?
Chaaiita he put his country first. Saka zvese izvi vanhu vari kuvakazviona vachinyatsoona kuti department iri rine corruption now ra clean. Ministry iyi yanga isingaite basa yaakuita basa and vanhu vakaona machanges atoti pachiswahili mabadiliko.
Asika havana kutonga kwenguva yakareba sevamwe vatungamiri vemuAfrica. Mungati zvii chaizvo zvakaita kuti vasiyane nevamwe?
President Magufuli pavakapinda pachigaro in 2015, moto yavo kana yatingati zita rakazonge vakutopuhwa nevanhu rava kunzi muchapakazi, pachiswahili muchapakazi, pachishona pedu zvinoreva kuti izvo murovi webasa, nekuti yanga iri moto yavo yekuti tufanye kazi, and tufanye kazi zvireva kuti ngatiitei basa, ngatirove basa. Yakazenge yatova moto across the country, nyika yose yakungonzi tufanye kazi, hapa kazi tu, kuti pano panoitwa zvebasa. And 5 years dzavakanga vari pachigaro izvi, sure, pachokwadi nyika papaitwa basa, nyika yakashandwa basa. Papasina mugwagwa, paane mugwagwa. Paingova land iri flat, munoona paane macomplexes, ma shopping malls. Saka vava vari munhu anga ane chishuviro katinoti pashoniya kuti nyika yake inge yakashanduka. Zvekuti nangu izvozvi mukaona kuti kupera kwegore rapera iri, nyika yedu Tanzania yakabhaiswa pane yatinoti pachirungu middle income country.
Zvii zvamunoshuvirawo kune vamwe vatungamiri vemuAfrica vaungana parufu?
Chishuviro changu ndechekuti mamwe mapresidents across the continent vaonawo kuti president anogona kushandura nyika. Mufirst 5 years chaidzo the period yake yekunge ari mutungamiri wenyika, haadi kumirira 30 years, haadi kumirira 40 years. And that's why muchiona right across Tanzania vanhu vose vari kuchema, and anga ari president ari kudiwa nevanhu. Mukaona mastadium kwavari kuenda vachinoita body viewing, people are coming in their millions.
Asika vamwe vanopikisa vanoti vaMagufuli hongu vakaunza budiriro asi vanenge vaimbunyikidza kodzero dzavo, munoti kudii nemashoko aya?
Mubvunzo wenyu wakanaka chaizvo vaZulu, asi ndoda kuti ndikurangaridzei kuti iko pachishona pedu pane murevo wokuti iko badza guru rinopuhwa murimi. Zvireva izvo kuti nango murimi mukamupa badza, pakushakura kwaanenge achiita kuuya achienda nendima, pane paachamboguma chibage chaasingafani kuguma, pane paachambo tema kana kamudzike chibagi achiinda. Asi chikuru ndechekuti pakupera kwezuva munda wasakugwa here?